Mangwanana kana kwa tereri, tunosangana zvakare mangwanana nasi, uri muswe chishanu kurume 9/2018. Makaterera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kunaka kwazvo kuri pakuti tiite mari isina uremu here kana kuti tirambe tiine mari yatiinayo iyoyi ino uremu inenge ichikwanisa kuti ikwanise kukontroleka kuti kana kudonha kwayo hainyanyi kudonha sei haimbovapo nokuti zvinoshisa kuti dzokere kumari yedu chaiyo chaiyo.
Nyaya yemari yoramba ichinetsa munyika kunyange hazvo governor weRBZ vari kuti zvinhu zviri kuita zviri nani.
Kazhinji kana uchinge uchidzira neUnited Nations uchidzira nepasi rose saka kazhinji zhinji vanhu vanoteerera mahurumende dzinoteerera United Nations.
Bato reMDCT roita musangano nevamiriri veUnited Nations Development Program.
Zvimweni nyorwadza pari zvino ndechekuti ukada kutarisa mudzimai waItaly Shifra pese paari ukada kutarisa akaunti yake even kana paWhatsapp hana chimwe chaanofunga kunze kwaItaly. Ndo zvinhu zvinonyanya ndirwadza kuti ko vatadza kungonzwawo tsitsi here.
Vanhu voungana muAfrica Unity Square nhasi vachirangarira makore matatu vaItaly Dzamara vatsakatika. Vanhu gumi nevashanu vofa nekuda kwekudya hohwa husingafaniri kunge huchidyiwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa nagavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vari kutarisirwa kuuya kumusangano wavo wekutanga kuIMF neWorld Bank kana kuti IMF and World Bank Group Board Spring Meetings kuWashington DC kubva zvauya hurumende itsva iri kutungamirwa navaEmerson Mnangagwa. Misangano iyi iri kuitwa kubva musi wa16 kubvumbi kusvika musi wa22. IMF inoti nyika dzakawanda dzatotanga kunyoresa kuti dzipinde mumisangano iyi. IMF mumazuva mashoma anotevera iri kutarisirwawo kutumira nhumwa dzayo kuZimbabwe pasi pechirongwa cheArticle 4. Pari zvino IMF iri kutsvaga nzira dzekubatsira Zimbabwe dzisingadi mari. Zimbabwe haisati yatanga kukwereteswa mari sezvo iine zvimwe zvikwereti zvairi kutadza kubhadhara zvinodarika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinoti Zimbabwe iri kuda mari nechimbi-chimbi sezvo zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi Dr. Mangudya vanoti nyaya yekushomeka kwemari munyika iri kuita ichiita nani. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevanhuwo zvavo vanoti havasi kuona paine chachinja sezvo mari iri kutowedzera kunetsa kuwana mumabhanga. Vamwe vanhu vari kutaura neStudio 7 vari kugunun'unawo kuti kana kuWestern Union vari kuwana mari yemadhora kwete madhora gumi zvichikwira yavanenge vachida sezvo iine uremu hwakati kwirei zvichienzaniswa nedhora remabond notes. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio Dr. Elliot Masocha.
Kugadziriswa kwazvo kunototinetsei asi sokuona kwatinoita isu tichiona ukama kwedzimwe nyika kunenge kuchipfumbira pamwe kune nyika dzakaita saidzodzo sana Russia foreign minister weRussia wanga ari muZimbabwe pamwe unouya vakativhurira chikwama tikachema nhamo dzake kwaari kana kuti imwe nzira ndeyekuti ivo vokune dzimwe nyika hombesana Russia ivavava zvavanoenge vachienda kuZimbabwe kana vanaana China vakaita iya inonzi foreign direct investment yokuinda vondotangawo mabhizinesi avo muZimbabwe zvinogona kuunzawo imwe mari iyoyo inozokwanisa kuti tinge tichishandisawo ichiwanikwa muZimbabwe.
Tiri kuonawo kuti kune chikwata cheArticle 4 chekuIMF chinenge chichishanya kuZimbabwe kumazuva mashoma anoteera asi chiri kuti chiri kudangobatsira Zimbabwe neruzivo chete pasina mari. Sei zviri kunetsa kuti Zimbabwe ikwerediswe imwe mari neIMF neWorld Bank?
Chiri kunetsa panoche kuti Zimbabwe ine zvikwereti zvainonge ichinetseka kubhadhara saka kuti itutsirwe zvezvimo imwe mari pamusoro teimwe yavanayo vachikona kubhadhara inenge yakambokoneka kubhadhara kwamakore akati wande wande zvinenge zvinonetsa izvozvo asi kuenda kwavo veIMF kuZimbabwe ikoko idanho rakanaka chaizvo vanoenda vondogarisana pasi vobvudzwa nzira dzokuti kuti tizokupai imwe mari munofanira kunge maita zvakati 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 saka kushanyirwa chagara chiri chinhu chakanaka zvinoratidza kuti ukama huri kupfumbira ipapapo kupfumbira kwako kuchazoitawo kuti mari ibude kana tichinge kuZimbabwe tatevedzera isu zvetinenge tavudzwa navaridzi vemari veIMF ivava vari kuenda kuZimbabwe ikoko saka tinozvikurudzira kushanyirwa hakuna kuipa kwakanaka chaizvo kuti vanhu tikwanise kutaurira tobuda sei mudambudziko ratiri rekushayiwa mari ivovo kuti isu tine zano nokuti isu tine mari yacho chiitai zvakati 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 kana mukazvikwanisa izvozvo tokupaiwo mari saka ndinoona sekuti idanho rakanaka kuti vashanyiraneni
vamwe vari kuti pada kuti nyaya yekushomeka kwemari ipere Zimbabwe ngaidzore dhora rayo zvingabatsira here izvi
zvinogona kubatsira asi kubatsira kwazvo ikoko inenge ichizongova mari isina zvakanyanya zvainotenga isina uremu mari iyoyo saka handioni kuti kunaka kwazvo kuri pakuti tiite mari isina uremu here kana kuti tirambe tiine mari yatiinayo iyoyi ino uremu inenge ichikwanisa kuti ikwanise kukontroleka kuti kana kudonha kwayo hainyanyi kudonha sei haimbovapo nokuti zvinoshisa kuti dzokere kumari yedu chaiyo chaiyo yataiva nayo Zimbabwe dhora riyai nekuti vamwe vedu takaruza kamari iyoyo yanga iri kumabhengi yaibva kumarendi edzimba uku takairuza mari iyoyo nokuda kwedhora redu iroro saka kutiti zvakanaka kudzokera kudhora redu iroro kumari yedu iyoyo chii chinozoita kuti mari yedu iyoyo tsva isanyanyo kudonha sokudonha kwayanga yakaita kuti isvike papoindi yekuti yanga isina kana value zvachose angova matrillion namatrillion amapepa aakungorashwa ike zvinezvi saka idanho rakanaka asi rinofanira kunatsokuongororwa kuti hatidi kunge tidzokerezve kwatakambobva tichingomanyira kuti toda mari yedu toda mari yedu kana tichiida mari iyo inenge ino uremu hwakadini kana toichinja nedzimwe mari dzedzimwe nyika idzi
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica Dr Elliot Masocha vari parunare kuOhio Zimbabwe nezuro yakanyorirana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni 15 nesangano reOPEC Fund for International Development. Chibvumirano ichi chakanyoriranwa kuVienna, Austria, pakati pegurukota rezvemari vaPatrick Masa vari kushanya kunyika iyi nemukuru wesangano reOPEC vaSuleiman J. Al-Habish. Mari iyi yakanangana nekupa zvikwereti kuvarimi vari pakati nepakati kana kuti smallholder farmers vachabatsirwa varimi vari kumasvingo Manicaland, Midlands uye Matabeleland South. Mari yose ichapiwa Zimbabwe inonzi ichasvika mamiriyoni 53. Hurumende iri kutarisirwawo kuti ichaisawo imwe mari pamwe nevarimi vacho kuti homwe iyi ikure. Vanhu vana kubva kumhuri imwe chete vakafa mushure mekudya hohwa une muchetura kumusha weTandanani kuFilabusi Matabeleland South. Vamwe vana vanonzi vari kurwara zvakaipisisa. Izvave kureva kuti vanhu vanosvika 15 vafa nekudya hohwa usingabvumirwe kudyiwa nevanhu uyu. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu vanofanira kusangodya hohwa chero hwemusango sezvo humwe hwacho huchiuraya. Vamwe vanhu 11 chete vakafawo kumberengwa kuMidlands svondo rapera mushure mekudya hohwa une muchetura uhu. Nhasi mhuri yekwaitaidzamara uyo airwira kodzero dzevanhu ichabatana nevemachechi vezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo kurangarira itaidzamara kuAfrica Unity Square. Vadzamara vaiva murwiri wekodzero dzevanhu uye vakapambwa muna 2015. vasvika makore matatu pasina anoziva kuti vari kupi. Vakapambwa apo vaigerwa pedyo nemba yavo kuGlenview muHarare nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Vadzamara vairatidzira vachiti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaifanira kusiya basa sezvo vakundikana kutonga nyika. Vaigarawo vachitaura neStudio 7. Mukuzeya nyaya iyi tabata imwe shamwari yavo yepedyo vachiita zvemitambo uye zvekurwira kodzero dzevanhu vaSilvanus Mujova.
Nyaya iyi ine kurwadza kwainoita kuruhinji rweZimbabwe kuti takanga tiine tarisiro patakacelebrata musoro wa15 November kuti Mugabe aende, takufungidzira kutiwo tichawana zvakare closure kuumhuri kwaDzamara. Chinonyanyorwadza pari zvino ndechekuti ukada kutarisa mudzimai waItaly Shifra pese paari, ukada kutarisa akaunti yake even kana paWhatsApp, haana chimwe chaanofunga kunze kwaItaly. Ndo zvinhu zvinonyanyorwadza kuti ko vatadza kungonzwawo tsitsi here. Kana ari mupenyu vangotaura kuti mupenyu ari pakati, kana akashaya vovapa mutumbi kuti mukadzi uyu akwanise kufambawo aende mberi. Titi anonzi kupuwa closure pachirungu, because mukadzi atambudzika, mukadzi wechidiki. Zvino chinova chinhu chinorwadza, chinonyunyutisa. Ndinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe rinokubatikana kwazvinoita, but kune mumwe munhu anenge achizvifunga daily, makuseni, masikati, manheru, chese chawada kutaura naye munopedzisira makutongotaura nezvaItaly. Ndochinhu chinonyandirwadza kuti kovadiwo kungonzwa tsitsi vaona kutambura kwemukadzi uyu nevana vake vaviri nemhuri yavo yekwaDzamara. Vakwanisa kuti vavape closure sehurumende itsva. Vanoti ivo Zimbabwe is open for business. Isusu tiri kutoka aiwa, kana iri open for business ngaichiwoka open kuti tizivo business raItaly Dzamara.
Asika vamudzowa, tichitaura nevakuru vehurumende vari kuti hapana humbowo hutsva hwavati vawana, nekudaro hapana zvizhinji zvavangakwanise kuita panyaya.
Hapana mumwe munhu ane humbowo, humbowo vanahwo kubva pekutanga, nekuti ruoko rwavo rwuri kuripo pese pane zvakaitika kuna Itai. Kubva pekutanga chaiko hapana chinhu chinonzi chaitika muZimbabwe nekuva nesecurity yatanga tiinayo chigonza dzisi kuzivikanwa. Ngavavewo vanhu vanoita kakunyara, hongu ndinoziva vanogona kunge vakakanganisa kana kuti zvinogona kunge zvakaitika sedambudziko rinoti mistake iyeye. But yakutikwana nguva yekutika ngavachinyara vachingozvibuditsa pachena. Vanhu tini yes, vanhu tichapopota, vanhu tichaita se asi tinozongofambira kumberi sehurumende iyo yatinayo. Hapana pavangade kutirambira isusu kana kuda kutinyepera. Vanotiona kunge takapusa stereki, asi munhu wese anoziva kuti hapana chinoitika chinotumidzirwa kunzi munhu ashayikwe ruoko rwavo rwusipo. Dai ruoko rwavo rwusipo zvakawanikwa kudhara. Hapana mumwe munhu ane yandinoti iya capacity yekuti ava akwanise kuti munhu asawanikwe kwaari kana kusazivikanwa kwaari nematsvagirwo ari kuitwa Dzamara asina kuvigwa uri kuchengetedzwa kunenge kuchiitwa information nestate. Kuna zvakadaro ngavasatinyepera. Dai vanga vari vamwe vanyarawo, handizvari kuti New Zimbabwe title new beginning, title kutaurirana kuri pachena kuichokwadi for the first time.
Tichitarisawo kuti imiwo makambopambwa mukapotsa maitwa kafira mberi, mungatudzo kuti zvii chaizvo zvakaitika kwamuri?
Chakaitika ndekwandezi ndechekuti vakauya pakati peusiku kuma towards 12 AM vachibva vasikopaza door kupinda pamba. Vapinda pamba inini nekuona kuti ndakanga ndine mhuri mumba, ndakakurumidza kumhanya kutora mhuri kuisa yese murumu mumwe chete. Ndichibva ndaenda ndichibva ndasumudza maoko ndikati ndini murwa muri kuda, vakanga vakandinongedzera futi. Vachibva vanditora, vanditora vakaenda neni kudhuze nekuchivero kuya. Chinangwa chavo chakanga chekuti vaida information kubva kwandiri. Saka information yavaida kwaibva mari dzetajamuka, nekwataipuwa mari dzekuti tinge tichiita mitambo yemadrama. Ndakanga ndisina, nekuti mari yacho takanga tisina. Saka chandakanyanyopa kurutendo ndechekuti zvinova zvimwe chetewo maybe mazuva aItaly dai zvakaitika kuti munhu achikopedza kutorwa vanhu vanokurumidza kumhanya mhanya ndiri pakati pekuti vachindirova nekunditocha nekundiisa magetsi kwavaiita. Vakatanga kurisivha mafone calls kunzi kwemi matora munhu sei zvaonekwa nevanhu vese zvakuzikanwa. Ndopo vakatanga kutibvunza kuti tasiya nemupamunamuya foni yako iri kupi. Handimunoona zvakava zvinondibatsira kuti reaction yevanhu vakaitwa nevana veZimbabwe kumhanya nazvo paFacebook, kumhanya nazvo paWhatsApp, kumhanya nazvo paTwitter zvichibva zvaita breaking news.
zvakava zvakandibatsira zvikuru nekuti kubva ipapo vakanga vasina decision yekuita nekuti vakarapo vakungofonerana vafonera kungopindeo vachifona kuti toita sei toita sei mukupedzisira vakazongosiya vandibaya injection randisati ndaziva nanhasi uno kuti ndakabayiwei ndinombozama kumukuenda kuzvipatara kumadhokotera nekuita sei sei matesti ndinomboitwa vamwe vanoti zvinotora nguva ndakamirirawo pari zvino ndakaitwa kune vekuoxford vanonzi ndo vaneunyanzvi hwekupedzisira vanoita iye kuti toxicology report ndione kuti chandakabayiwa chii asi chiripo pane inonguva ndeyekuti divi rangu rese rekurudyi kuleft raseme paralyzed nezvakaitika musuri.
Muri kukurudzirawo mhuri yeZimbabwe kuti iite sei sezvo vanhu vari kunoungana kuAfrica Unity Square uko vachirangarira itai?
Chichemo changu changadzidza kuti dai taungana takawanda tanyatsoitwa noizi imwe chete iri peaceful toendawo pamaofisi emutungamiriri wenyika toti aiwaka takafara nemi pamakauyawo tichiti tabvisa mhandu yeZimbabwe tabvisa munhu aikuvadza vana veZimbabwe kuchitibatsira ivoka tipowo kupedzisa nyaya iyi inyaya yekuti tingarambe tichingotenderera here nyaya imwe chete iyoyo tichingochitenderera makore matatu makore mana iko zvino kwese kwavaenda kana kuti vakada kuti vataure nezvekuti bhizinesi ishu iyoyo yekungoti itai dzamara inoramba ichisumuka nekuti chinhu chinotirwadza kuti munhu angangoshayikwa sepepa kana sebhilo inongonzi yashayikwa mukirasi. Saka ruzhinji rweZimbabwe ndinokumbira kuti vabude nekuwanda kwavo tiise statement imwe chete kuti hazvifaniri kufa zvakazoitika futi zvakare kune mumwe mwana weZimbabwe.
Imwe shamwari yavaitaidzamara vachiita zvemitambo uye vakambopambwawo vasilvanos mujoa vachitaura vari parunare kubritain. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa nevamwe vari muutungamiri webato ravo vanosanganisira munyori mukuru webato vaDouglas Monzora vakapinda musangano nevamiriri veUnited Nations Development Program muHarare neZuro Masikati umo vakakurukura nezvesarudzo dziri kuuya masvondo dziri kuuya mwedzi mishoma inotevera. Ivan Zininga weStudio 7 abata vaMonzora kuti tinzwe zvizhinji.
Musangano uyu wanga uri musangano wataita nevakuru vakuru veUNDP. UNDP yanga ichibatsira zvikuru panyaya dzekuona kuti maelectoral reforms aitwa muno muZimbabwe. Ndiyo yakatibatsira kuwana meshini yeBVR, vakatibatsira kutipa nyanzvi dzinogona nezvekuita biometric voter registration izvozvo. Saka vanga vachida kunzwa kuti chii chatinoda isu seMDC kunge chinge chichigadzirwa kuitira kuti vachisvitse kuhurumende. Tataura nyaya dzemhirishonga pamwe chete nemushitiro kwavanhu, tikataura nenyaya yokuti isusu tinoda kuti vanhu vakwanise kukana wekuenda panhepfenyuro zvakaenzana. Sakanzi candidate yezano inofanira kutaura 5 minutes, inofanira kutaurawo 5 minutes paterevhizhen kana paredhiyo. Tataura zvakare nenyaya yokuti voters roll pariri kubuda muna April rinofanira kuitwa yatinoti audit, rinofanira kuauditwa nemaauditors chaiwo chaiwo. Tikataura zvakare kuti isu tinoda kuziva kuti panodhindwa mapepa ekuvhotesa kuti mabalot papers tinenge tichida kunge chiripo ipapo tichiona kuti kwadhindwa mangani, uyezve kuti mhando yepepa rasetswa kudhinda ipepa rudzii. Tataura nezvekuti zvakare masoja mapurisa nemacio haafaniri kunge achipindira mune zvematongerwo enyika uyezve vachipindira musarudzo. Pamwe chetezvo tataura nezvemadzishe kuti madzishe nemasabhuku nemasadunhu vanofanira kuita basa ravo vasingarerekeri kuti vakarerekera bato hwani sekuona kwationa vachiita vachirerekera bato rezanu PF vachibatsirana kuchitidzira. Tikazotaura zvakare nenyaya yokuti mitemo yesarudzo nyika yese inofanira kutedzwa. Tinoona kuti muZimbabwe tine anonzi maSADC guidelines for free and fair elections, iwayo tinoda kuti aobserve. Tikazotaura zvakare kuti tinoda kuti United Nations pamwe chete neafrican union pamwe chete neSADC zviri zvii izvo zvinenge zvichisupervisa maelections edu aya, nokuti pakaitika kutorerana masimba kwakaitwa nemasoja. Saka kana taakuenda musarudzo tinenge tisinga kuti masoja akarewo
ange ari iwo anorana sarudzo dzedu.
Iyi misangano iyi inosimboitwa here kana kuti ndoke kutanga kugara pasi navo saizvozvi?
Takatanga kuita misangano yekubva muna 2000. Vababatsi vashangirai vachiripo tikaisa gwaro ratakaendesa ku United Nations ku UNDP ikoko gwaro isu tikuda kuti zvii zvinofanira kugadziriswa kuti tive nesarudzo dzakachena. Saka takaendesa bepa redu rataiti without reforms no elections, ndoratakaisa kuendesa ipapo. Vakafara nepepa iroro vakabva vatanga kubatsira nezeki pakugadzirisa nyaya yevoters roll. Vakabatsirana zvakare nezeki kutenga mishini yemabvr yanga ichisenzeswa iya. Zvakabva nyaya yekuti vavatsvangirai neutungamiri hwavo tanga taita engage United Nations. Uyezve vari kukurudzira kuti tinge tichitaurirana tichitanhaurirano nezvano PF nemamwe mapolitical parties kuitira kuti sarudzo dzisava neropa mukati.
Ivo veUNDP zvichemo izvi kana vachinge vazvitora vane simba here rekuzvikwidza kumberi uye vane ruoko here mukuzoona kuti zvagadziriswa zvose izvi?
Vane simba rakakura chaizvo nokuti pari zvino vari kuisa mari inenge 12 million pakuona kuti sarudzo dzeZimbabwe dzaita zvakanaka, dzagadziswa zvakanaka. Vanoteererwa kuti ndiyo United Nations yacho. Hakuna nyika inoda kuti iite budiriro inokwanisa kunetsana neUnited Nations. Saka tinoona vaine simba rakakura chaizvo. Ndivo vakatibatsira patakaita chirongwa chedu chekunyora constitution, vachitsvaga mari yakatakashandisa pacopac paya yaibva kune vanhu ivavo. Saka vanhu vekuti kana hurumende, hakuna hurumende ine musoro ipamba kuteerera United Nations nokuti ndidzo nyika dzese pasi pano nyanya ichitungamirwa nenyika dzakapfuma vana Britain vana America nyika hombe dzine mari dziya. Saka kazhinji kana uchinge uchidzira neUnited Nations kudzira nepasi rose, saka kazhinji vanhu vanoteerera hurumende dzinoteerera United Nations.
Munyori mkuru webato ore MDCT vaDouglas Monzura vari parunare muHarare naIvans Ninga weStudio 7. Zvichakadaro vanoona nezverunyararo nekugadzikana kwezvinhu mubato reMDCT vaGiles Mutsekwa vakapiwa basa rekuongorora mhirizhonga dzakaitika kuBuera pakuradzikwa kwevaiva mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai uye kumahofisi ebato ravo kuBulawayo mazuva mashoma apfuura. Vanoti vapedza ongororo yavo panyaya yemhirizhonga iyi uye vari kuendesa zvavakawana kumutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaMutsekwa kuti tizwe zvizhinji.
NekuBulawayo ongororo yapera, saka takugadzira hedu magwaro acho kuti tizope kune vakuru vemutandaro.
Chii chamakawana muongororo iyi?
Handingakwanisi kutaura ndisati ndapa gwaro racho kune mutungamiri wepati.
Munoshanda namapurisa here kana kuti ongororo yenyu yakamira iri yega?
Inosanganisa zvese.
Saka bato renyu rinotarisa kuitei kana pakawanikwa paine vamwe vane mhosva?
Aiwa, kana paine vanhu vane mhosva, bato redu ndochimiso tinovhima mhosva zvakanyanyisisa. Pakawanikwa paine vane mhosva, chirango chakafanira chinodiwa.
Pane zvamakawana munoona sekuti zvinogona kugadzirisika here mubato menyu?
Handikwanisi kutaura naizvozvo ndisati ndabriefa party president.
Kana totarisa kubato renyu, chii chiri kuitwa kugadzirisa nyaya yokusawirirana kunenge kuri kuitika mubato iko zvino?
Iyoyo ingangotaurwa chete naspokesperson weparty. Inaarikiri spokesperson weparty. Ndinongotaura ndabvuma kutaura nenyaya yeongororo nekuti ndiri kutungamira ongororo.
Saka pane zvamungatiudza here pamusoro peongororo yenyu zvisingakanganise zvamunoda kuita kunotaurira vakuru vebato?
Hapana, munhu angazotokwanise kutaura nemi zvakazara ndiye mutungamiriri webato kana ndikanga ndamupa ripoti yangu.
Ko, yekubhuyera ongororo yakaitwa yakapera?
Zvese izvozvo zvitarisirei kuti mukuru webato achataura nezvazvo nemazuva mashoma ari kuteera.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kwebato reMDCT vaGiles Mutsekwa vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti haasi kufara nezvinonzi zviri kuitwa nehurumende zvekuisa masoja mumaruwa ari kufamba asina kupfeka zvipfeko zvebasa ravo vachityisidzira vagari kuti vatsigire ZANU-PF musarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remasoja panyaya iyi. Izvi zvekuti masoja ari kukanganisa vanhu zvabuda pamusangano wakaitwa muHarare neZuro. Dandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wedzidziso yesarudzo waitwa neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI muHarare, masangano yaati sarudzo dzegore rino hadzisi kuzoitwa pachena kana mauto ayo anonzi anopfuura zviuru zvitatu akasabviswa muvanhu. Mauto aya ari kunzi ari kutyidzira vanhu pamwe nekuvarova vanofungidzirwa kuti vatsigire mapato anopikisa. Mutauriri weZimbabwe Union of Residents and Ratepayers Association vaMavelas Kumalo vati chimbiso chekuti nyika ichaita sarudzo dzakachena nechemanyepo sezvo mauto aya ari kushungurudza vanhu.
Sezura tingati tiri kushungurudzika nezvatiri kutambira zuva nezuva. Masvondo apfuura takanzwa mukuru weboka rinomirira zvesarudzo rezeki achibvuma iye pachena achitaura kuti vanhu vane zvigaro zvepamusoro vari kuzeki vazhinji vavo vane chekuita neuto. Saka tichitarisa mabasa aimbobatwa nemauto kare nazvino maringe takatarisana nenyaya dzesarudzo zvinotishungurudza. Zvakare tinobva tanyanya kusvikana nezvakabudawo zvakare nezvatiri kufonerwawo nevamwe tichinzwa kunyanya kubva kumamisha kuti kune masoja anopfuura iwo 2000 vakadeployiwa ikoko kuti vanotsvaga rutsigiro nekuitawo zvimwe zvatisingazivi kuti nguva dzeusiku vanenge vachiitei nokuti masoja aya anenge asina kupfeka nhumbi dzavo dzebasa. Saka zvese izvi zvinotisungurudza. Zvakare zvinoratidza kuti mapromises atakapiwa navamunangagwa nezviri kuitika paground zvasiyana.
Mumwe anorwira kodzero dzevanhu kwaMutare vaEdison Dhuwe vati kuti kuitwe sarudzo dziri pachena hurumende inofanira kudzosera masoja kumakamba ayo vanhu vosarudza zvavanoda pachena.
Kwedu kumanikaland tiri kungonzwa kuti mauto akadeployiwa achipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji vachitaura zvavanotaura zvine chekuita kuti ndicompromise election ichanga ichiuya. Saka isusu apiwu yedu ndeyekuti hurumende ngaibvise mauto kana varimo mukati mevanhu adzoke kumabaraks ndiko kuti election iite free and fair.
VaIshmael Kupfuva avo vanoshanda necommunity tolerance and reconciliation development kumasvingo vativo vanhu vari kurohwa kumaruwa nemauto ari kutendera ane zvipfeko zviri zvebasa.
Isu sevarwi kodzero dzevanhu tinoti sarudzo dzinogona kukanganiswa nekupindira kuri kuita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika uye kufamba kwavari kuita mumatunhu akasiyana siyana. Sekwedu kumasvingo tinonzwa zvichinzi pane mumwe mugari womachiri anonzi anotsigira bato reMDC akarohwa nemasoja nechikonzero zvekuti ainge achiramba kuita zvaida masoja uye mauto aya anonzi ari kuita sekuti ari kumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Tinotenda zvikuru Gandri Maramba. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsiNdebele ndichiti muswere zvakanaka, musakanganwa kuteerera nhau dzedu na7 p.m. Ini ndini Blessing Zulu.